Nyaya yekudzingwa zvisiri pamutemo kwema MPs nema councillors MDC Alliance navana Munzura neZANU-PF zviri kunyanya kuitirwa nezvikonzero zvakati kuti kusanganisira nyaya yekuti ZANU-PF navana Munzura vanoda kuti service delivery sange irimo kuma towns kuzhinji kwakahwinwa neMDC Alliance. Tinotarisa nyaya yekuti vanenge vachida kuti maresidents zvinhu zvivaomere, zvinhu zvisafamba zvakanaka. Munoziva makanzuro anoda mabasa akawanda, maMPs anoda mabasa akawanda nemacommunities. Saka kana pasisina vamiririri zvinoreva kuti hapasisina chichafamba kumacommunities ukoko, nekuti hapana anenge achamira achaenda kuparamende kutaura kuti community kwangu zvinhu zvakamira so, kuwadi kwangu zvinhu zvakamira so. Saka chavanoda inyaya yekusaremekedza kodzero dzevanhu, kusaremekedza sarudzo dzakaitwa nevana veZimbabwe. Saka apa kungoda kuratidza kuti vana veZimbabwe hamuna kana basa. Vane basa tisu isusu veZANU-PF nevana Munzura nekushandiswa kwavari kuita. Chimwe chacho ndechekuti varunga vachida kuti MDC Alliance yatadza kutungamirira maguta, nekuti vanonga vachiti MDC Alliance ndiyo yakahwina mumaguta mese, saka yatadza kuita service delivery, vatadza kumirira vanhu, vatadza kuita chipi nechocho, nekuti ivo vanenge vakuchita remote control, vabvisa makazilas.
Mufananidzo wezvamuri kutaura izvi tinomuona kupi? Pane humbo here pane zvamuri kutaura izvi vahlachwayo?
Tikatarisa Harare hakusina kana macouncillors MDC Alliance achakawanda. Ndofunga maona mashoko aburitswa nevakuru vakuru vanoona zvekuburitswa kumashoko vachitaura nyaya yekuti vazhinji vasara muHarare macouncillors havasi veMDC Alliance inotungamirwa naNelson Chamisa, president wavanhu. Vanenge vaakuita vamwe vanonga vachiita zveZANU-PF, vamwe vachiitawo zvekwana Munzura, but same WhatsApp group. Saka asi manje kana vanhu vava kuchitaura vanonga kuti MDC Alliance yachamisa yadai, MDC Alliance yachamisa yadai, nekuti ndo zvinonga zvichida ZANU-PF ichigadzira manarratives ivavo. Asi chavanoda kuti service delivery isasvika kuvanhu. Totarisa zvenyaya yekuti ZANU-PF aidi kunge ichiongororwa kana tinoti kutarisiswa nyaya dzeaccountability. Saka kana vakadzinga maMPs, munoona vakadzinga vanabiti vane public accounts nekwakawanda wanda, maMPs anga achimira mira kwazvo achiongorora kushanda kunoita hurumende kuti iko mari iri kufamba sei, mabasa ari kufamba sei, zvakati hazvisi kuitwa, matenda ari kuitwa zvisizvo, chakati zviri kuita zvisizvo. Zvese izvozvo vakazviona vakati aiwa, isusu hatidi kuti accountable, vada kuti vabe mari pasina anovabvunza vachiita zvavanoda kuhurumende ukoko kumalocal authorities, pasina anotarisa kuti zvinhu ngazvifambe zvakanaka, zvinhu ngazvidai. Saka vakangozviitira kuti vakadzinga macouncillors nemaMPs MDC Alliance, kuti ndo vanomirira zvido zvevanhu, ndo vanototarisa kuti zvinhu zvevanhu zviri kubatwa zvakanaka here, zviri kudii. Vana Munzura havana kana basa nazvo, nokuti zvakangofanana, isemu WhatsApp group ZANU-PF netimu iyoyo.